Tinotenda vano tipakuira manzi.
Chukufi.
Aungana tikari kuti satanzi.
Sound it big kinda. Mazvaiswanga zviwedzeregwe. Seslake wenda pinda pateki. Kombonya kogona mama. Ndatamba musandiseke. Ndiani waita izvi. Ndiani wabata ngoma. Ndiani wavhiringidza zvinhu madzibaba vabudira kuroma. Mukoma abudina sisi. Tete ambuya na gogo. Patai vasati vasvika semosva iro vetotera ikoko. I see you, you look fly. I like looking at you when you walk by. Ndiwe chipisi kushota ndisati ndamira ndisati ndadibai. Kinshasa, Dallas or Mumbai. Vacation, shisha pa Dubai. Vacation, shisha pa Dubai. Vacation, shisha pa Dubai.
Vanoti bakurira manzi. Taungana tikari kuti dzatanzi. Tinotenda vanoti bikira mumanzi. Taungana tikari kuti dzatanzi. Marasa ese ni manzi.
Manzi.
Wada
masalala mi manzi.
Everybody know.
Majembe.
Sound it.